Mutongi wedare la magistrate muharare amai vongai guriro vati wabiti abafanire kupara mosha yakadai zvekare mumakore mashanu anotevera vabiti vatobhadhara mari iyi uye gweta ravo vaalec muchade hama vati havana kufara nemutongo uyu uye mangwana chaiwo vari kukwira kudare repamusoro rehigh court kunoupikisa
zvitaona kuti zvazvisina chikonzero chekuti zviwedzere nokuti kamosaka wakaparaka diki diki kunzi watuka munhu ukamunongozera nechigunwe saka zvotonzi hanzi munhu ngaaningirikini kana anogona kuriska kuindirwa kujeri kwe 6 months hatina kufara naye isuzu zvachose
amai aleshina vanoti vanofara chose nomutongo wedare uyu vachiti unoita kuti madzimai emuzimbabwe azive kuti matare anoremekedza kodzero dzavo
and I had nothing to do personally with diabetes or anyone but let him learn the good lessons respect women and respect not only women everyone in this country
handina chekuita natendai biti asindofunga dzauya anofanira kuremekedza vanhukadzi nevanhu vese munyika
shamwari amai aleshina amai elizabeth mucheche vanoti havana kufara nemutongo uyu sezvo vange vachitarisira kuti vabiti vakandwe mutirongo
dzauya kuzotaurira dare repasi rose kuti zvaiitwa natendai biti zvanga zvisingamboda option of a fine
asi mumwe mutsigiri wavabiti ange ari mudare amai Agnes Togarepi vanoti havana kufara nemutongo uyu sezvo vabiti vasina kurova amai aleshina
tongo pona vasa huite kutotsikira munhu hazvibude izvi tinodai nokutika mamagoti akemchad vanenge vakatobhadharwa mari futiwo mamamejasi racho ndosaka ndichiti kudaro nokuti murungu ane mari dake yebiti ndosaka vachidaro ndinotomirira iyeye biti nhasi ndiri pano
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapangana icharumbira vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti vabiti vaomeserwa nekuti vamwe vakapara nyaya dzakakura kudarika yavabiti vakapiwa mutongo yakareruka
mari iyi yakawanda because makesi akaita seassault chaivo toona vanhu vachibhadhariswa ma$50 iyi haina physical assault haina kukwadzwa munhu haina kuita sei haingasvike pa$300 yakawandisa
muchuchusi vatafara chirambira vange vachida kuti vabiti vapiwe mutongo wakaomarara asi vamuchade hama vati vabiti igweta uye munhu anoita mabasa akanaka munharaunda yaanogara uye vakamboita gurukota rehurumende pamwe nekuva nhengo yeparamende zvekuti faindi ndiyo inoenderana nemhosva yavakapara vabiti vanonzi muna 2020 vakatuka amai aleshina padare ramajistrate izvo zvakaita kuti vabvunduke zvakanyanya amai aleshina vakaudza dare kuti vakapindwa nekutya kukuru zvekuti vakamhanya kumuzinda wemumiriri werussia muzimbabwe ndokuzoenda kuchipatara uko vakanorapwa ndakamirira studio 7 muharare ndini godwin mangudla